Mumwe murume akambovharirwa imba kunzi varase kwa 3 vaSteven Mato vanoti havana kumboyambirwa kuti imba yavo yaizovharwa nekuda kwechikwereti chavanacho kukanzuro yegutaya. VaMato vanoti vanhu vakangosvika nomusi wechina svondo rapfuura vakagwejenura gedhe ndokuburitsa midziyo yavo vachiikandira panze. VaMato vanoti chiri kunyanya kuvarwadza ndechekuti midziyo yavo yakapwanywa zvokuti hazvichaita kuti vaishandise zvakare. Mumwe wevanhu vane dambudziko sera VaMato ndiva Israel Mbewe. VaMbewe vanoti midziyo yavo yakapwanywa payaikandwa panze.
Vangosvikira pane vana ngoti tavazobudisa zvinhu todova takiya imba. Imba ichazenyato yeCity Council kubva kutora zvinhu zvinokanda kurudhi zvimwe zvazvakachikoka chikoka property sekachikoka chikoka. Then afterwards ndo pakazoya mayouth vatozobva vatanga kumhanyisa vanhu vai vanga vane mapurisa vanga navo vatanga kurova magunshots ndenga vachibva vamhanyiswa nevanhu.
Pakashanyira Studio 7 musha wedziva rasekwa yakawana vagari venzvimbo iyi vakabata mafoshoro nesimbi vachiti vacharwisana nevashandi vekanzuro nevekambani inotevera zvikwereti yeWorld Cash Debt Collectors kana vakadzoka kuzodzinga vanhu mudzimba dzavo nepamusana pezvikwereti. Mukuru wesangano reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vanoti sangano ravo riri kuongorora nyaya iyi. VaShumba vanoti zvinofadza kuti vagari ava vakapiwa mukana wokugara mudzimba dzavo mushure mekupindira kwakaita mumiriri wenzvimbo iyi muparamende amai Omega Hungwe vanova nhengo yeZanu PF.
Kwatiri isusu kanzuru iri kutora mutemo kuuyisa mumaoko mavo nechikonzero chekuti muconstitution yeZimbabwe munhu anofanirwa kungobviswa chete mumba kana achinge awanirwa mhosva kudare redzimhosva. Zvinorevwa kuti panenge paine court order.
Kunyange hazvo vanhu ava vakadzokera mudzimba dzavaigara mushure mekupindira kwakaita amai Hungwe. Imwe nyanzvi munyaya dzemitemo inoti kana kanzuri ichiburitsa vanhu mudzimba dzavo inofanirwa kuita izvi paine chikonzi, uye vanhu vanenge vachiburitsa midziyo iyi vanofanirwa kubata midziyo iyi zvakanaka, kwete kusiya vaputsa midziyo yevanhu. Mutauriri wekanzuru vaMichael Chinebe vanoti kanzuro haisi kudzokera shure nenyaya yekuburitsa vagari ava mudzimba idzi kudzamara vabhadhara mari dzavanadzo kukanzuro.
Uyai neuwandu hwenyu, endai kumadistrict office, endai kuhead of Scroen Martin, munotaura nevanobata mari, munotaura nemadistrict officers enyu, munogadzirwa nyaya dzenyu, mobhadhara mari dzamunenge muchikwanisa kubhadhara nguva iyoyo.
VaChideme vanoti dzimba idzi dzakavakwa nekanzuro kuti inge ichiwana chovuviri kuitira kuti iwanewo mari yokugadzira migwagwa nekucheresa mvura inonwiwa nevagari vemuguta reHarare. VaChideme vanoti vagari vanogona kupinda muchirongwa chokuti vabhadhare zvikwereti zvavo pashoma nepashoma, kwete kuti vashandise dzimba idzi pasina mari yavari kubhadhara. Vanhu vakatarisana nedambudziko iri mudziva rasekwa vanodarika zana, asi zviri kuitika kudziva rasekwa zvinonzi zviri kuitikawo mudzimwe nzvimbo dziri pasi pekanzuri yeHarare sezvo vanhu vakawanda vari kutadza kubhadhara mari kukanzuri. Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti vanhu vanodarika zvikamu 60 kubva muzana havana mabasa, zvichitevera kuondomuka kwaita upfumi hwenyika. Ndakamirira Studio 7 mudziva rasekwa 3 ndini Kiri Mudzamiri.